Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 6/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anoti akasunga vanhu vanokorokoza vanodarika zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi manomwe. Mazangano eve makereke anoti haasi kudzokera sure mukuedza kwavo kuronga nhaurirano munyika. Tichanzwa zvinobva kwamuri vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe nezuro vakazivisa kuti mapurisa akasunga vanhu vanokorokoza vanodarika zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemumwe 3471 vakawanikwa vaine mapanga, mabhemba nezvimwe zvinokuvadza. Izvi zvinotevera kurwisana kunotyisa kuri kuitika pakati pevanhu ava mumatunhu akasiyana-siyana munyika vachirwira migodhi yegoridhe. Kumatebeland North ndiko kwakasungwa vanhu vakawandisa vanosvika mazana mashanu nemakumi manomwe nematanhatu. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vanoti zvichanetsa kugadzirisa kurwisana kuri kumigodhi sezvo vachipomera vamwe vakuru vehurumende mhosva yeuori. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemugodhi vaWinston Chitando sezvo nharembozha yavo yange isingadayirwi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamaguhu.
Vari kudimbura mabhuranchi emuti vasiri kudzura muti wacho midzi yayo. Dambudziko remhirizhonga iri kuitika kumakorokoza rakakura. Idambudziko rine mapoliticians, vanhu vaya vasingozvifambira vega. Magangsters vari kuorganizwa nema powerful politicians vanotenga goridhe iroro vachiri smuggler out of the country. Saka kuvasunga ikoko ingori catch and release, nekuti vane vanhu vakuru vavanoshandira vanhu ivavo. Chepiri, dambudziko rechikorokoza riri pakuti hurumende iri kudhonza makumbo panyaya yekuti igadzirise mutemo yekuti vanhu ivavo vashande vari pasi pemutemo, vakwanise kuwana maclaims ekuti vanozivikanwa kuti nyingi anoshandira panzvimbo yakati.
Asi sei pasina chidokwa dokwa kubva kuhurumende kuti igadzirise nyaya iyi?
Nechikonzero chekuti vakuru vakuru vehurumende ndivo vari kubhenefita kubva kumakorokoza. Zvakavanakira ivo kuti vanhu ava varambe vachishanda vari illegal, nekuti zviri nyore kuva manipulator kana vari illegal. Saka idambudziko rinodzoka kuhurumende kuti iri kuzengurira kuti idile neproblem iyoyo once and for all, vachigadzirisa mutemo, vachiita kuti makorokoza ivavo vazikanwe kuti vanoshanda panzvimbo dzakati. Uye zvekare kana vachitenga goridhe iro ritengeswe kuhurumende, kwete kuti rinotengeserwa kumapoliticians. Saka muchirungu ndingati zviri kuitika it's organized chaos. Tichizvitarisa tiri kure tinoona sekuti zvinhu zviri kungoitika zvega, asi mukaenda pedyo munoona kuti nyika inoyi yaane mawarlords, mapoliticians vari kukontrola magangs ivavo. Ende pakasava nechichaitwa pamusoro penyaya iyoyo, muchaona kuti zviri kupinda kupolitical arena. Ndivo vanhu vachange vakukampaigna for certain politicians towards 2023 pachizova nekudeuka kwevepa rakawanda revanhu.
Imi munorwirawo kodzero dzevanoshanda imo mune nyaya dzezvezvicherwa izvi. Muri kumbotaurawo here nehurumende nenyaya yedambudziko iri?
Takamboedza kutaura nenyaya iyi. Ndofunga taane makore anodarika matanhatu tichikurudzira hurumende kuti gadzirisai dambudziko remakorokoza. Kupenha longa kwamutare, takatombotora danho rekuti tivatengere maclaims. Takatora vanhu 52, madzimai 26, varume 26, tikavabatsira kugadzira masyndicates 5. Tikaita go through the whole process yeregistration yemaclaim, asi havana kuwana support from the government yekuti vachikwaniso kuwana kana maloan kana maequipment yekuti mamine iwawo ave productive. Saka pane dambudziko hombe rekuti hakuna political will yekuti maartisanal miners makorokoza aya vaupgradewe kuti vaite masmall scale miners. Saka pari kuramba pangori neillegality iyoyo nekuti hurumende haisi kuda kuti igadzirise dambudziko iroro nekuti mapoliticians ndovari kubhenefita kubva kune zviri kuitika ikoko.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano eve makereke, reZimbabwe Council of Churches neZimbabwe Heads of Christian Denominations anoti haasi kudzokera sure mukuedza kwawo kuronga nhaurirano dzingabatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Mutauriri wemasangano aya, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti kuumbwa kwerimwe sangano revemakereke reInterdenominational Council of Churches hakuchinjisi zvinangwa zvemasangano avo uye vacharamba vachiedza kuronga nhaurirano munyika.
Zvinhu zvakamira zvisina kunaka maererano nenyaya yenhamo dzatinoona dziriko kumusha. Maprizes ezvinhu anoramba achikwira, vana chiremba nyaya yavo haisati yagadzirika. Nyaya yekungotsutsumwa-tsutsumwa nenyaya yemamiriro ekunze inoramba yakadaro. Saka nyaya yekuti nyika ipinde panhaurirano yokusunungura zvinhu zvakasungwa munyika inongova nyaya inoramba ichifambisigwa mberi nemakereke. Nenyaya yekuti madambudziko aya ava nenguva yakareba, vamwe vanhu vazhinji vanotanga kuora mwoyo kuti tichawana nzira here yekuti zvinhu izvi zvinogadzirika. Asi tinofunga kuti hatina imwe nzira kunze kwokuti tisvage nzira yenhaurirano kuti nyaya dzigadzirisiwe.
Pane sangano idzva revamakereke richangoumbwa, riri kushanda nemi here veZimbabwe Council of Churches neZimbabwe Heads of Christian Denominations?
Takangonzwawo samanzwiro amakaita kuti kune boka rakadaro. Risati rava noukama neZimbabwe Council of Churches kana kuti neZimbabwe Heads of Christian Denominations. Tinoziva hedu kuti dzimwe nguva vanhu vakanzwa kuti ZCC, sezvo umwe wavatungamiri varo ari vamutendi vanova mutungamiri weZion Christian Church. Saka vamwe vanhu vakanzwa kuti ZCC zvakamirira iyo Zion Christian Church vanopedzera vakufunga kuti chinhu chimwe chete neZCC inoreva Zimbabwe Council of Churches. Asi hazvinotova zvinhu zvakasiyana chose. Takangonzwa kuti kune boka rakadaro, mainly I think some indigenous church leaders. Chatinoziva ndechokuti harina ukama nemapoka atinoridzana nawo pazethcd.
Makambotaura nezve National Convergence Platform, ndeyei iyi? Ichaparurwa rini uye chinangwa chayo ndechei?
Nyaya yeNational Convergence Platform yatingati inzvimbo yakagadzigwa nevemakereke vanoita zvevashandi, vanoita zvecivil society nevamwe vemaprofessional bodies akasiyana-siyana. vakati zvinganaka kana tikava nenzvimbo yatinosangana pamwe chete kutenderana kuti nyaya yenhaurirano ingafamba sei ichienda kumberi tiri pamwe chete kwete umwe noumwe akamira kwake. Saka ibasa ranga richiitwa kwemavhiki apfuura vanhu vachitaurirana behind the scenes. Asi iye zvino kwakabvumirama kuti kunofanira kuti kugova nesymbolic ceremony where an agreement is going to be signed. Saka inofanira kuitwa musi wa 13 December. Urongwa hwachona hwatopfuurira pamberi. Saka tiri kutarisira zvikuru kuti vavariro yeboka iri National Convergence Platform ndeyekuti vanhu vasiri mumatongegwe ezvenyika asi vanoshuva kuti vaisewo musoro pamwe chete kugadzira nhamo dzizhinji dzakatarisana nenyika vangazviita sei vari pamwe chete ndo singwisingi yeplatform iyi.
Bishop Mutata, sei vemakereke vasingatauri nenzwi rimwe chete sezvo tichiona kuti pane masangano akasiyana-siyana aripo mamwe achitanga, pane zvinonetsa here kuti vemakereke vataure nezwi rimwe chete?
Vemakereke vanotaura nezwi rimwe chete asi handiti munoziva kuti bumbiro remutemo reZimbabwe rinoti vanhu vanotendegwa kusangana vachiita zvavanoda nyaya yefreedom of association. Saka vanhu vanenge vamuka vakafunga kuti nhasi tamukawo tinoda kutanga sangano redu vanongoenda vonotanga sangano ravo chero mamwe masangano aripo. Asi izvi hazvikonesi kuti isu vemakereke anga achibatirana pamwe chete veZimbabwe Catholic Bishops Conference neveZimbabwe Council of Churches nevaEvangelical Fellowship of Zimbabwe neveJudas Caesar hazvikonesi kuti basa ratanga tichiita tichinda mberi ridzokere kumasure.
Mutauriri weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunhare kuGermany neStudio 7. Sangano rePlatform for Youth and Community Development nezuro rakaita mabiko ekutandadza vanhu vakapona mutsaona yemafashanu edutu mupengo cyclone Idai kuchipinge mudunhu reManicaland kuburikidza nemimanzi kudya pamwe nemitambo yakasiyana-siyana. Mutungamiri wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vanoti sangano ravo rakatora danho iri senzira yekupodza mavanga akakonzerwa nemafashanu aya uye kubatsira vakapona ava kuti vatange kuyemura nekukoshesa kubatsirana pakati pavo sevanhu.
Mutambo watanga tinawo tanga tichiuti family fun day waitika pachibuwe paprimary. Tanga takakokera vazhinji vanogara mumachibuwe kana kuti muchipinge kuti vauye. Izvi taizviitira kuti kuno kuchipinge nharaunda yakanyanya kurasika necyclone Idai kudarika dzimwe ndemachibuwe pamasaisai akaitika mafloods ecyclone Idai muna March. Saka vanhu vauya nehuwandu yanga taitirawo pachibuwe nekuti isu vePlatform for Youth and Community Development takabatsiridzawo kuvaka matoilet epachikoro ichi anga akatakatika necyclone Idai pachikoro pane vana vanosvika kuma2000. Saka nekubatsira dzakapairworwo taiona kuti patazviita chirongwa chanhasi changa chiri chekuti vanhu vange vachifara panga paine mitambo yemagitari pane vanonzi Manicaland La Musica nenonzi Black Roots Studio nemadrama nemichongoyo nechoko nezvanga zvichitambwa senzira yekuti vanhu vakanganwe nhamo nezvakavarwadza panga pakaita dambudziko. Asi tichiedzawo kuti ruzhinji rurambe ruchiziva kuti dambudziko recyclone Idai harisati rapera.
Maita mutambo wamadhuku waunganidza vanhu asika vanhu vaparara vachaenda kudzimba kwavo vachidzokera zvakare kumatambudziko avo, panenge paine chinenge chavabatsira here zvii zvinozoita kuti vange vachibatsirwa mukukanganwa tsaona?
Mukuronga kwei tinoziva kuti dambudziko recyclone Idai ranga riri nezvimhando zvakasiyana siyana zvingati mastages akasiyana siyana. Vanhu vakaurirwa dambudziko tine vanhu vakafa, tine vanhu vakakuvara, tine vanhu vakarasirwa nehama dzavo asi vasingagari kuchipinga. Saka zuva ranhasi changa chiri chikamu chimwe chezatiri kuona kuti veruzhinji pavakauya kuzobatsira kusimati manini kuchipinzi vaiya nehembe dzekupfeka nezvekudya, asi vakaita madhona makurukuru vaiuya vaakuchibuda. Saka vanhu vaakusara vakunyatsodhamisa kuti kana vasina chekudya, vamwe vatoita nemakrizi evanhu vaakuda kuita suicide, vamwewo vane vana vasingakwanisi kuenda kuchikoro. Saka zuva ranhasi kwatiri inzira yekunda vazhinji tisinge tichikurukura nenyaya iyi kupeta sei neramangwana, asi nenzira yakati suvingukei, nekuti kushungurudza kwanga kwakuita vanhu vazhinji yatingati aftermath ndeyekuti vapererwa kuti todii. Saka nhasi nekuti panga paine mutambo, vavo vanga vakuchikwanisa pari zvino kutaura zvavari kufunga.
Tinoonawo kuti kune dzimwe nzvimbo zvakaita sekuchimanimani tinonzwa kuti vakawirwa netsaona ava vamwe vacho vachiri kugara mumatende nenzvimbo dzavanga vakaiswa munguva yavawirwa netsaona. Kuchipingewo iko kwakamira sei?
Chokwadi chiri kuitika ndechekuti vanhu vazhinji vakafara kutaura nenyaya iyi pazvanga zvichiri kutaurwa mumapepa. Vanhu vanongofarira kuti zvichitaurwa vonzi pistaita izvi, vanhu pari zvino vanga vaakukanganwa yeti pamwe izvi zvava kutaura nenguva pamwe kutaura nekwava kutanga kunaya kuchimanimani vazhinji vachiri kugara mumatende. Ndozvichiri kuita kunozvitinge chinzvimbo vachitaura nezvayo kunoku kupachidue iyi nzvimbo yekuti mugore ra2000 pakamboitika cyclone Elin, vanhu vatiri kutaura nezvavo vakawirwa zvine dambudziko iroro havavadzokororazve. Endi kwari kwaakuna mvura vane dzimba dzanga dzakabvamarata asa dzagadzirwa. Saka iyi nzira yedu yekuti tiri kuti family funny day cycle, asi kuti tirambe tichikurudzira hurumende nekuti ndiyo yatinoona inokwanisa kuti zvinhu zvinge zvichiendeka pasina kupanana mazita, kuti varambe vachitaurira pasi rose kuti uyai tibatsirane. Asi pari zvino taakuda rubatsiro rwaro rwekuti ivowo mavictims nasurvivors vange vangounike kuita.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vari parunare kuChipinge naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yokusungwa kweumwe murume aimbove mupurisa wakapa uchapupu mudare redzimosva achiti mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nevamwe vavo vakashandisa mari yehurumende kugadzirisa motikari dzavo. MuDaily News mekare vaimbove gurukota rehurumende vachinga Dhuve vanoti ZANU-PF navamunangagwa vakatadza kubatanidza vanhu nekusaedza kushanda neMDC mushure mukubviswa pavamugabe pachigaro. Financial Gazette inoti nyaya muChronicle mune nyaya pamusoro pekudzikiswa kwemutengo wehupfu. MuHerald mune nyaya pamusoro peimwe kambani yeZANU-PF iri kuramba mashoko ekuti muzinda weBlue Roof nedzimwe dzimba dzakataurwa nedare repamusoro ndezvava mugabe. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuti mutitumire mazwi enyu muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Makadiko paStudio 7 apo, makadiko mukoma Jonga, mukoma Tanonoka wanda apo, murutaura naMarisa. Ndokumbirawo kamukoma muzondibvunzirawo pachirongwa chenyu, chirongwa chezvechitendero nemusi weSunday. Mukoma mutitorerewo vanonzi Mambo Duterera, kana ukakwanisa kuvabata mutibvunzirewo nezvamapasta, nekuti hamusati mambotitoreravo nevanobvawo kunana John Masowo kutimbonzwawo mufungiro wavo panhau yezvekereke. Timbonzwawo kuti ivo vanobhadharisa vanhavo. Zvino zvinenge zvitenderwa naMwari here kana kuti ndorenge riri basa ravo? Tinzwewo kuti Mwari anenge akapa chipo chemweya kana kuti chekubatsira kuvanhu kuti vatibhadharise here? Ndo zvinoda kufunza kuti munhu anenge achiita izvozvo anenge achiita zvinhu zvinodiwa naMwari here kana kuti anenge achiita zvinhu zvisingadiwa neMwari? Ndotenda mukoma mukandiitirawo kuti tizive pazvino izvozvo.
Mangwanani mangwanani, mukoma Tanonoka wandeapfu. Zita ndinonzi Buka. yokumbira kutaura pamusoro pezvaitika pamusoro pauyo anonzi Mangwana. Anodisturba munhu anotaura zvinonzisika achikurudzira pfungwa yeMobeto Mpofu rinoti kwanzi munhu angagwa ngaatongwe kwematimu andarika maviri achitonga vanani uye anenge vana makore mangani. Vanhu ava ngavanyare ava kavongoda kufira pazvigaro ngavataure kuti vasatongwa zvakaita mumwe wavo mugabe.
Radio kwetereri Studio 7 nekomotadonawandinanasisitindo pokwasemose inini ndoitwawo kwamabhubha. Tida kutaura nezvetinganizano ipfu zvinorwisana neMDC zvikaizvi anga varinge kudaro zvamadozira iye sevanhu vakanaka samisangotungopiwa hangu chamisanga mhumira zvaari kuita chamisa zviri right izvozvo kambwa seambopopotedzana ivo vaizana pfu pambona tinofunga vapi nangagakundi kana kutonga kana anakundikana ngaaenda nezororo rake kumusha kwake anogara anorima kutozosvika ichishungurudzana nachamisa mwana mudiki imwe iye ari munhu kuru kwaari achituma vanhu vake kana akundikana nekutonga akundikana aise mapadza pasi asi ari ndoti a ndatadza akona kutumira vanhu vake vachiita zvaari kuita izvi.
Kwazai pastudio 7 apo ndiri kumhoresa mese ndichitenda nenhau dzamugara muchipangwa nemesiji ya ndinositeerera mashoko estudio 7 zvangu nguva nenguva makuseni manheru makuseni manheru pasocial media kana ndichiendera pamawifi yevarungu apa ndee ndichizviona zvangu no musouth africa mandiri munomu tinogara kune Mupopo munonzi mukorokosidhali chita rangu ndinonzi Dizofa. Pane mashoko andanzoanza tagwa nanuyo ati deva munangagwa varamba vari pastage varamba vari muhofisi kwemakore pamatemu maviri here ipapo ipapo ine sekuona kwangu ipapo wakonewa kutaura murume uyoyo nekuti kuti aramba ari pachinzvimbo kwemakore pamatemu maviri ipa vanhu tichitambura so kubva zvakagara munangagwa pachinzvimbo vanhu vari kutambura zvisingamboiti saka kuti apira mafutika zvakare aramba ari pamatemu maviri hawa papo pakanganisika ipapo hatimbositauri pastudio 7 but nhasi tataura papoposheka ipapo akona kutaura murume ataura iyoyo munangagwa anofanga kungu dotonga kwemakore achidoperana December toperana kuti gore rinovarisa ropera ange abviswa paise mumwe nekuti aa tashupika muzimbabwe tanyarira kutanga shuga kuendesa kumusha uko iri changani big chai chaiyo ndilivhara bhazi vandaa 500 400 500 400 zvino maintaneta kumusha aitengeki saka haiwa tinokumbirawo ipapo aa nangagwa ngaabve konewa kutaura iyoyo munhu atitaura iyoyo kana zvikwasana yawe mashoko angu iyoyo ataura kuti ataura kugokwe kuti kwaiva munangagwa ramba ri pachinzvimbo kumatemu maviri temu imwe kuna munangagwa right kero 2 years otongedza kwanadzi abviswe kuiswe mumwe. Ndinotenda zvikuru nemashoko enyu Studio 7 murambe muchinderera mberi nhau dzii tinokutendai nguva nemisi munotinzwisa zvakavanzika tenda zvangu museudzidzirai kupa Studio 7 iri
mazuwai varume vestudio 7 tinotenda vana vajonga nebasa ramunotiitira rekutiudza nhau mangwanani ndinonzwa kutaurwa angu kwenyaya dzakawanda kuka dzakasiyana-siyana asi vanhu vazhinji nyaya iri kunde kungotsoropodzana vatungamiri venyika kutsoropodza vezanu vachikudza vamwe tisingaoni solution yacho kuti ndeipi. Nyaya iri kunde kuti panodika mwazano rokuti toita seti kuti nyika ienderere mberi kwete kungotuka mutungamiri wenyika vamunangagwa kana tuka vana chii hazvitipi chinhu vanhu vangori vatukana kubva kare kare ngatiponesanei tipane zano nokuti nyika yedu toita sei vari kusouth africa kupi nokupi zvakanaka munotsvaka kuti nyika ibetsereke asi ngatiregei kugwisana nyika inogadziriswa nokutaurirana kwakanaka maita henyu mazviita
mamukazei shamarari mese mustudio 7 ene ndiri kutaura ndiri mujohannesburg musouth africa zita ndinonzi James uyo murume anonzi muturi nguvuyo akamira seiko anodya mari yakabhadhirawa neimwe nyika yekubatsira zimbabwe iye ototaura mari yake isina zvainoreva haachatauri mari yavakabatsirwa neamerica yakakwana akamira seiko murume iyo pati yezanu pf inonyatsounzwawo here matamburiro ari kuita vanhu muzimbabwe kuti vanhu vatambura kana ivo vanongoti chero zvakavanakira kwavari because hei vana vezimbabwe tatambura isu kuno kusouth africa kwacho kwatiri tiri kubatwa rafu kumba kwacho hakuna kumira zvakanaka saka kapati ako kezanu pf ako ipati yakamira sei isinganzwiri tsitsi dzevanhu apa nyika yacho vaitadza kuitonga nyika yacho zimbabwe yacho apa vanongoda kufa vakaibata ngavangobva zvamufana wechidiki atonge pamwe zvinogona kuchinja because ivo vazvitadza atanzwa varume tanzwa tatenda zvangu.
Manzo apfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Krismas nenyu yezvaswedera kaizvi, mutitumirawo kwaziso nemameseji kuhama neshamwari dzenyu tigodziisa pane penyuro. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi matanhatu nevaviri kusanganisa vana vadiki vakafa nechina pakakudubuka ngarava yavo mugungwa reAtlantic padyo nemahombekombe eMauritania. Ngarava iyi yakanga yakatakura zana nemakumi mashanu evanhu, vazhinji vavo vari vekuGambia vakange vakananga kuSpain kunotsvaga upoteri. Munyori wesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO anoti musangano weNATO uchangopera wakabudirira zvikuru, kunyange hazvo paive nekusawirirana kwevamwe vatungamiriri nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kwemakore anoita makumi matanhatu, makore ekurarama evanhu muAmerica anga achiwedzera zvekuti vazhinji vange vachirarama kwemakore makumi manomwe nemapfumbamwe. Asi ongororo itsva yabudiswa inoratidza kuti vanhu muAmerica vave kufa vachiri kunzwa. Ongororo iyi inoti makore ekurarama anga achidzika kwemakore matatu anotevedzana. Ongororo iyi inoti vachiri kunzwa vari pakati pemakore makumi maviri nemana nemakore makumi matanhatu nemashanu ndivo vari kunyanya kufa. Kunonzi chimwe chiri kunyanya kukonzera izvi kufa kwevazhinji nezvinodhaka kana kuti madrugs. Sangano rinoona nezveutano nekudzivirirwa kwezvirwere reCenter for Disease Control and Prevention rinoti vanhu zana nemakumi matanhatu matatu vanofa zuva nezuva vashandisa zvinodhaka zvakawanda. Ongororo iyi inotiwo vanhu vari kufa nekunwa doro zvakanyanya vave kuwedzera sezviri kuita vanhu vanozviuraya neavo vane zvirwere zvakaita sechirwere cheshuga, zvirwere zvemapapu nezvirwere zvemwoyo. Ongororo iyi inoti yakawana zvikonzero zverufu zvinoita makumi matatu nemashanu. Enzo Smati inotangira kutsoka. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakazviri munhau. Mapurisa anoti akasunga vanhu vanokorokoza vanodarika zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi manomwe. Masangano evemakereke anoti haasi kudzokera sure mukuedza kwavo kuronga nhaurirano munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
soku isika atis.